This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikumi 30, 2016. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gade, ndivo vanokwanisa kuti kana vakange vaenda United Nations vanokwanisa kuvatuma vamugabe vogomira pamberi paya paya vachipopota vagopopotera nyika dzose dzepasi rino vagopopotera ivo vana America vana Britain.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voita musangano nemutungamiri wenyika yeSierra Leone vaErnest Koroma vakanangana nekuvandudzwa kweUnited Nations Security Council. Vashandi vehurumende vosangana mangwana pamusangano wechimbi-chimbi kuti vanzwe zviri kubva kuvashandi panguva imwe chete yehurumende ichinzi yaisa zana remadhora mumabhanga avo. Vaive nhengo yeZANU-PF vaAsi Lumumba vovamba bato ravo. Mayor weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vopinda muzuva repiri vari mutirongo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemutungamiri wenyika yeSierra Leone vaErnest Bai Koroma vaita musangano wakanangana nekukurudzira kuti gungano reUnited Nations Security Council rivandudzwe kuti rive nenyika mbiri dzemuAfrica. VaKoroma ndiwo sachigaro weKomiti yeAfrican Union, Committee of Ten, iyo yakanzi negungano iri itungamire kurudziro yekuwandudzwa kweUnited Nations. Parizvino muSecurity Council mune nyika shanu chete dzine masimba uye dzinoti America, Britain, France, Russia neChina. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti zvinonetsa kuvandudza sangano iri sezvo nyika dzemuAfrica dzichitadza kana kugadzirisa matambudziko ekushaya utongo hwejekerere. Nyika dzemuLatin America dziri kudawo kuti dzimirirwe muSecurity Council. VaKoroma vanonzi vasimuka nhasi vakananga kuSouth Africa. Mukuzeyanya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge.
Vari kudawo zvakare kuti vange vane zvigaro zviviri zviri permanent zvinenge zviinewo simba riya rinenge richinzi veto, kureva kuti uri nyika imwe chete kana pakange pabuda resolution kana chisungo iwe kana senyika iyoyo kana musingade muri nyika imwe chete sezvinomboitwaona naAmerica nedzimwe nyika munogona kuti resolution iyo hatiide, saka resolution yacho haizopfuuri remberi. Saka vari kudawo masimba akafananawo neavamwewo varimo imomo muSecurity Council vachinge vachinzi vane mapermanent seats. Ndo chekutanga. Chechipiri ndechekuti ngatirangarire kuti vamugabe vanga vari sachigaro weAfrican Union vakasiya zvavo chigaro ichocho manje manje, asi tiri kuziva isusu kuti ini ndinofungidzira kuti kuuya kuuya kwemurume kwamutungamiri inhau yekuti vanoziva kuti vamugabe ndo vanokwanisa kuti kana vakange vaenda United Nations vanokwanisa kuvatuma vamugabe vogomira pamberi paya paya vachipopota vagopopotera nyika dzose dzepasi rino vagopopotera ivo vana America vana Britain, asi ivo vacho manje vekunana Sierra Leone nedzimwe nyika dzivanenge vakavanda vachiziva kuti ivo vanozoenda nerweseri vachinokumbira kumbira zvisingaitwe navamugabe. Saka vanoziva kuti vamugabe mutungamiri wavanogona kuzosevenzesa kana vaenda kuUnited Nations kuti vange vachipaumba vachitaura nhau iyoyi. Asiwo zvakare pada pane zvimwewo zvakanaka ndezvekuti vanoziva kuti vamugabe semunhu mukuru atingadzvirisa hara watombotiwo semunhu mukuru ane makore akati oo kwete kuti achitonga badza asi makore akati oo ekurarama dzimwe nguvawo vanenge vachida kupota vachivhunza kuti saka izvi zvatiri kufunga zvakamira zvakadai zvinoenderana nemafungiro enyere
asi tichitarisawo mamiriro akaita zvino munoona here Africa ichibudirira pachirongwa chekuvandudza iro gungano reUnited Nations Security Council
vazulu ndo kunonzi kuzama kukupa gungwa nendiro kana nekapu chaiyo nekuti ayo makata zvinhu izvi hazvina kutanga pari nhasi zvatangwa kwenguva yakareba asi rangarirai kuti haisi Africa badzi iri kuenda nenhau iyoyo nevamwewo vemamwe makondinendi vari kuendawo nenhau iyoyo yekuti dai security UN Security Council yavandudzwa
nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachishanda nesangano recrisis in Zimbabwe coalition vajoy mabenge vanga vachitaura parunare mujohannesburg south africa nablessing zulu westudio 7 sachigaro wesangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende reapex council amai cecilia alexander vanoti sangano ravo rashovedzera musangano wechimbi chimbi nemasangano ose anomirira vashandi vehurumende mangwana wekuti vanzwe pamwe nekuzeya pfungwa dzevashandi pamusoro pedanho rehurumende rekuti ifanovapa zana remadhora panguva iyo vanenge vakamirira mihoro yavo amai alexander vanoti musangano wemangwana uyu uri kuuyawo panguva yehurumende iri kunzi yakatotanga kare kuisa mari idzi mumabhanga evashandi vehurumende kunyange hazvo yanga isati yanzwa zvinobva kuvashandi masangano akawanda evashandi vehurumende akatozivisawo kare kuti nhengo dzavo hadzisi kutambira urongwa hwekuti dzifanopiwa zana remadhora uhu achiti mari idzi dziri kubva dzangodyiwa nezvikwerete zviri kumabhanga pamwe nemimwe mitero inotorwawo nemabhanga hurumende yakazivisa kuti haisi kukwanisa kubhadhara vashandi vayo mari dzavo panguva yakatarwa ichiti varayiridzi nevamwe vashandi vayo vose vaizowaniswa mihoro yavo muna chikunguru ngatinzwei hurukuro yataita naamai alexander pamusoro penyaya iyi
tine musangano mangwana weumbrella board yemaunions kwatishange tichitarisa majust emaconsultations akaitwa neunion by union saka tinotarisa kuti panopera musangano uyu tinenge tawirirana kuti kubva pamusangano ipapo tinenge taakufamba sei
tiri kunzwawo kuti madhora zana akavimbiswa nehurumende pamushandi mumwe nemumwe atotanga kuonekwa kumabhanga evashandi danho iri munoritambira sei tichiona kuti vamwe vanga vachiramba iyo zana iro madhora iroro
chekutanga patakasangana nehurumende takanga tati tiri kumboenda kune vashandi kuti tinzwe kuti vanotambira here urongwa hwakadai saka takanga tichitarisira kuti pamwe tichatanga tadzokera vaudza zvataura vashandi ivo vozoona kuti vodini maererano nezvinenge zvabuda musangano imomo asi tinotoona kuti madhora aya atoiswa mumaakaunti chiri kunoita zvino ndechekuti madhora aya apinda mumaakaunti evashandi vashandi vane maloni kumabhengi vazhinji saka vari kuti mari dziye dzanga dzangotorwa nemabhanka saka chichemo chiri chiya chekuti vanhu havana mari yekuisa kubasa chinongozoramba chiripo vashandi vari kuti zvino tinozvifambisa sei tinoda kudya tinoda kufamba tichiya kubasa ndo dambudziko ratasangana naro ukafamba ukasangana nemacivil servants ese unongozwa kuchema kana maunions zvanga achita maconsultations vamwanga vachingotaura neni vanga vachingoti zvavakusangana nazvo
tinoona kuti manga musati maane zuva rekuti mungasangana nehurumende mati mazoita here humwe urongwa hwekuti muzive kuti mungasangana riini mushure mekunge manzwa zviri kubva kunhengo dzenyu
izvozvo vakandemiri zvinobuda mumusangano watichaita ndofunga munowirirana neni kuti hatigonongonosangana nehurumende tinofanira kusangana nehurumende tine chiwirirano chakaita seapex council saka nyaya iripo ndekuti mangwana zvatichawirirana mambozwanisa tichasangana toona kuti ndaita mafambiro api noma mumafambiro acho kuti tichibva pamusangano ipapo tiri kuti tinozvifambisa sei tichibva ipapo kana tichiti tichasangana nehurumende kana tichiti zvichafamba sei tatonzovamautotaura zvestrike mautaura sei saka ndozvichadhiskasa imomo tizoona tinofamba sei kubva pamusangano imoyo
avanga vari sachigaro weapex council amai cecilia alexander vari parunare muharare nestudio 7 muguta reHarare vaBernard Manyenyeni avakasungwa nezuro nesangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission vari kupedza zuva repiri vari mutirongo sezvo vatadza kuendeswa kudare redzimhosva sezvanga zvakatarisirwa nhasi. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata rimwe remagweta ava Manyenyeni muzvinafundo Love More Maduku.
Hatinazokwanisa kuenda navo kudare, taramba tichipozi nevanhu vesiteti ava tichaendana naye tichaenda tichisarivazoti masikati vongomuka voti ayo tahane zvimwe zvatinoda kumboti wedzerei zvatazozwawo nevamwe vanhu vabuda panyaya iyo yavanga vainayo iyoyo. Saka vane mvumo nekuti pavanopiwa 48 hours zvekuchengeta munhu vanotendedzwa kuti pamwe paine zvimwe zvinenge zvazobuda vanokwanisa kuzviita pamachaji. Saka izvezvisi taakumbodzokera vakarora muchitoki futi kumapurisa. Tinotarisa kuti nyaya yacho yava kuti vaone kupindura, asi mangwana pamutemo vanotofanira kuuya kudare. Saka taakudzoka kudare mangwana na8.
Ko, mapurisa asungirwe here kuti anga aongorora nyaya asati asunga munhu?
Vanotosungirwa kuti vavo vazosunga munhu vaane nyaya. Yacho haukwanisi kusunga munhu kuzokwanisa kutsvaga nyaya. Saka yamutotaurai itori imwe nyaya ichabudawo mangwana kudare kuti hazvikuitwa pandezvekuti vanhu avanga vasungori nanyaya.
Saka apa vakachengeterwa kupi?
Vakachengeterwa kuAvondale Police Station.
Muzvinafundo Love More Maduku, gweta rameya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, dare reSenate nhasi ratambira bhiri remutemo wekutongwa kwematunhu kana kuti Local Government Bill. ZANU PF yanga ichiita chipatapata mudare reHouse of Assembly neSenate kuti bhiri iri ripase nechimbi chimbi. Bato reMDC ranga richiti rinoda nguva yekuzeya bhiri iri uye riri kuchemawo kuti rinopa masimba akawandisa kugorokota rezvematunhu kuti rikwanise kudzinga mameya nemakanzura. Sezvo bhiri iri ratambirwa neSenate, kwasara kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaise runyoro rwavo robva rave mutemo. Vaimbo wanhengo yeZANU PF vaAsi Lumumba vaparura bato ravo rinonzi Viva Zimbabwe Party muHarare nhasi. VaLumumba ava vati ndosa chigaro webato iri vanonzi vanga vachitukirira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vazhuwau vakabuda, tinodzokorora, VaLumumba vakabuda mubato reZANU PF mushure mekunge vanetsana negurukota rezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwau. VaLumumba vainge vasarudzwa kuita sachigaro weZimbabwe Youth Empowerment Council navaZhuwau vakazovadzinga, izvo zvakapa kuti vaviri ava vakandira nemakobvu nematete. VaLumumba vanonzi vane makore makumi maviri nemanomwe ekuberekwa uye pasi pebumbiro remutemo yenyika havakwanisi kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika sezvo zvichida munhu ane makore makumi mana. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzataura neStudio 7 dzati zvinonetsa kuti VaLumumba vaite mutsindo mushure mekubatwa mumambure enyaya dzeuori uye kufumurwa apo vakaburitsirwa vhidhiyo vachiita zvepabonde nemumwe musikana. Kutanga nhasi tiri kuparura chirongwa chekurangarira mushakabvu vaJoshua Nkomo ava vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Tichitanga nekuenda kuBulawayo kuna Taura Ushawa, uyo vakawanda vanoti vatungamiri venyika vanofanira kuzvipira kana vachida kuzadzikisa zvido zvamushakabvu Nkomo.
Vasifas Msipa ndemumwe vanasorojena vashoma vasara munhoroondo yehondo yerusunguko rwenyika, uyezvo ndemumwe wevanhu vashoma vakashanda kwenguva yakareba namushakabvu vaJoshua Nkomo pamwe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMsipa avo vaive nhengo yebato reZapu munove makazobuda bato reZANU PF vanoti kubvira pakutanga vangomo munhu airemekedzwa nevanhu vose semutungamiri chaiye panyaya yekurwisa utongi hwevachena uye kubatanidza vanhu vatema vemunyika ino panguva yaizikanwa ichinzi Southern Rhodesia. VaMsipa vanoti vangomo munhu aive nerudo rukuru rwenyika yake.
Muno waida nyika yake zvikuru kuti muve nerunyararo ibudirire. Tozo aida izvozvo, aida kuti vanhu vagare zvakanaka, vagarisane zvakanaka muZimbabwe. And so zvese zvaaiita airangarira izvozvo.
Vamsipa vanotsinira kuti pane zvose zvavaiita vangoma vaitungamirwa nekukoshesa kuti nyika ive neutongi hwejekerere, vachitiwo kunyange vairwira kuzvitonga kuzere pavakapatsanuka vachibuda muzapu, vangoma vakaramba vari munhu aitsvaga kushanda nevese vairwira kodzero dzevanhu vatema. Vanotiwo vangoma vaive munhu aive nemutsa, vachikwanisa kuregerera munhu wese ainge avatadzira, vachitiwo unhu hwakadai ndihwo hwakaita kuti vangoma vakwanise kuzvininipisa vakashanda pasi pavamugabe mushure mechibvumirano cheunit accord chakaitwa pakati pezanupf nezapu muna 1987.
Munhu airegerera vamwe aiziva kuti munhu munhu anokanganisa, aiva asi munhu anoti ndifi ndakaregerera munhu uyu. Munhu aida kuti even vakamutadzira chaivo kana akawana nguva yokushanda navo aishanda navo, but achiziva kuti munhu akambonditadzirawo kasi aigona kushanda navo kuitira kuti kana zvichibatsira nyika.
Sezvinowanzo kuitika kune munhu wese akakosha munhoroondo yenyika, nekuda kwekusiyana kwemafungiro kune vanhu vanogona kushora kunyange zvakanaka zvaanenge aita. Vadhumiso Dhavengwa, avo vaive mukuru wemauto eZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA, vanoti ivo ndemumwe wevanhu vakamboshora vangomo pavakasaina chibvumirano cheunit accord, asi vanoti vakazoona kuti vangomo vakaita izvi nechido chekuda kuunza kubatana pamwe nerunyararo munyika. VaChristopher Ndiweni, avo vaivewo murwi weZipra, vanotsinirawo izvi vachiti vangoma vanofanirwa kuremekedzwa nekuedza kuunza runyararo munyika, zvisinei kuti ivo nevamwe vakuru vakuru vezapu pamwe nevarwi veZipra vaive vamboshungurudzwa zvakanyanya nebato rezanupf. Retired Brigadier General Agrippa Mutambara, murwi wehondo yerusununguko uye vairwa vari mumauto eZimbabwe African National Liberation Army kana kuti ZANLA. Vamutambara, avo vave kutsigira bato reZimbabwe People First, vanoti ivo nevamwe vakawanda vaive muZANLA vairemekedza unhu neutungamiri hwavangomo uye vanokudza basa rose ravakaita munhoroondo yerusununguko rwenyika. VaBernard Manyadza, avo vaizikanwa nezita rekuhondo rekuti Paka Chipoera, vaive nhengo yehigh command yemauto eZANLA. VaManyadza vanotsinirawo maonero avamutambara vachiti vatungamiri vose kusanganisira vamugabe vanofanirwa kudzidza kuramba vachikoshesa zvido zvevanhu sezvaiitwa navangomo.
Pane very important point yakataurwa navangomo. Vakura vasati vafa vakatidadzidza kuti kusununguka kwenyika kubva kumakolonialism kumaimperialism zvakasiyana nekusununguka kwevanhu varimo munyika iyoyo. Kana nezuwo taipuka kuti kusununguka kwenyika zvinoreva kuti nevanhu vacho vanobva vangosununguka automatically, hatina kuziva kuti kurwa kwatiri kuita uku kune vanhu vane maambitions avo wokuya vochiita a dynastic dictatorship yamuri kuona.
Panguva yehondo, vangomo nebato ravo rezapu vakaumba ukama hwakasimba nenyika dzakawanda kunyanya yeRussia iyo yainzi Soviet Union, izvo zvakapa kuti vanzi nevekunyika dzekumadokero vaitevera gwara renyika iyi recommunism uye vaida kukurudzira mafungiro aya kuchamhembe kweAfrica. Mwanakomana wavangomo vasvangilizwe Nkomo vanoti baba vavo vaisave mucommunist, asi kuti vaida kuti vanhu vatema vawane kuzvitonga vachiwana kodzero dzavo dzakakwana sezvaiitwa nevechichena. Panyaya yemhuri, vasvangilizwe Nkomo vanoti baba vavo vaive munhu ane rudo uye aedza nepose paaigona napo kuriritira mhuri yake, zvisinei nekuzvipira kwavaive vakaita kunyaya yehondo yerusununguko. Vasvangilizwe Nkomo vanoti mhuri yavo yakambohomerwa nezvinhu apo baba vavo vaive mujeri kwemakore gumi, asi vanoti amai vavo Mushakabvu Johana Nkomo vaive mukadzi aivo yakangwarirawo kuriritira mhuri yake vasingagarire maoko. Nhoroondo yeupenyu hwavangomo inogona kuonekwa nenzira dzakasiyana-siyana nevanhu vakasiyana-siyana. Asi panguva iyo veruzhinji vari kuchema-chema nekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika, zviri pachena kuti vanhu vakawanda vanorangarira nerukudzo rukuru kuzvininipisa pamwe nekurwira zvido zvevanhu kwakaitwa negamba guru iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvizvarwa zvemuAfrica kusanganisira zvemuZimbabwe zvaungana pamuzinda weVoice of America kuti zvizenye kuvhota muAmerica. Chirongwa ichi changa chikokerwa nandimi yake mwakalele we Studio 7 pasipe dingi ndira rekuti African Voices and Votes, the Diaspora and US Elections. Sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dziri kuitwa munambudzi. Mavelas Muhlanganya we Studio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chiri pamusangano uyu vaDan Moyo.
Musangano uyu wanga uri musangano uri important chaizvo sezvo takuenda kuma elections emuno muAmerica, and iyezve unotibatsirawo isu sevanhu vari kutryawo kuti kunyika kwedu kuZimbabwe tive nema elections ari free and fair. Saka mapoints aitaurwa nevanhu wekuungana kubatana, I think they are in very much in line nezvatiri kuona kumusha uku nemaformation nemacoalition, because kuti tibudirire muna 2018 nesuwo toda kuti tinge takabatana sevanhu veZimbabwe kuitira kuti vhoti yedu iverengwe, and we have to protect vhoti. Inofanira kuprotektwa like ye kuAmerica zvinotozikanwa, because kana kuchiitiwa maelections maresults anotoannounswa mavhotes achitopinda vanhu vachitoona matv worldwide kuti ari kulida ndiani. Ndo zvinhu zvatofanira kunge tichiitawo nesu kuZimbabwe. Chimwe chinangu chiri important ndechekuti tese tiri panze muno mudiaspora tinofanira kunge tichipuwa se permission yekuti nesuwo tivote, because constitution yedu inotivhumidza kuti tivote tiri kunze. And chinhu chiri kutoitiwa nedzimwe nyika, vana South Africa, vana Botswana, vanhu macitizens avo anotovhota muno muAmerica. Saka nesu toda kuti 2018 anouya uyu maZimbabweans ese achipuwawo position yekuti naivo vavote.
VaDan Moyo chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuVirginia muno muAmerica vachitaura vari pamuzinda weVoice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi vafa kumaodzanyemba kweCameroon mushure mekunge mwana anga akazvipakatira zvombo azviputitsa. Mwana mudiki uyu anonzi anga atumwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinowirirana kuti Zimbabwe inyika ine bumbiro remitemo yenyika inopa zvizvarwa zvayo kodzero dzekuratidzira. Asi nyanzvi idzi dzinopesana panyaya yekuti hurumende iri kuteerera here zvinoreva kuratidzira kuri kuitwa mazuva ano nemasangano akaita seTajamuka pamwe nemapato anopikisa hurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi, Rachel Studio 7 aita hurukuro nenhengo yeZANU PF inomirira Highfield West mudare reparamende vapsychology maziwisa pamwe nechipangamazano cheHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDiwa Mavhinga. Totanga nekunzwa kuna vaMavhinga.
Chiripo ndechekuti vanhu vakasiyana zvizvarwa zveZimbabwe vari kungozadzisa kodzero dzavo dziri mubumbiro idzva remutemo reConstitution of Zimbabwe ra-2018. Munotaurwa kunzi munhu nemunhu ane kodzero yekugunununa kuratidzira kana pane zvimwe zvaasiri kugutsikana nazvo mukati menyika yake yechizvarwa zvaanenge asingawirirani nazvo. Akasununguka munhu wese kuti agunungune achitaridzira achinyora tsamba kudare reparamende kana kumukuru wenyika zviri pamutemo zvinotarisirwa. Saka vanhu ava vari kuita zvese izvi vane kodzero idzodzo.
Vamaziviswa, imimi munoonawo sei kuratidzira kuri kuitika munyika mazuvano?
Kuratidzira kuri kuita vanhu kunotiratidza kuti Zimbabwe inyika yakasununguka, inyika inotevedzera zvakanyorwa mubumbiro remutemo yetingati constitution yenyika, inoti munhu wese zvake hazvinei kuti vakamira sei, une chimiro chakadii, mutema uri murefu uri mupfupi, ane kodzero yekunge achitaura zvaanotaura, inonzi freedom of expression, achiratidza zvaanoratidzira. Zvetiri kuona izvozvi,
vaMavhinga, muri kuona here vana veZimbabwe vachiteererwa pane zvavari kuda kuburikidza nekuratidzira kwavari kuita?
Kwete nehurumende yavaMugabe iripo iyi yakaita nini? Hainyanyi kuteerera zvido zvevanhu kana kuti zvitemo zvinenge zvichibva kuvanhu. Nekuti dambudziko riripo nderekuti panze pekuti hurumende yavaMugabe ione vanhu sevanhu vane kodzero dzekugunununa, inovaona sevanhu vanopikisa hurumende.
VaMazivisa, muri kunzwa mashoko ari kutaurwa navaMavhinga ekuti izvo kunyange hazvo vanhu vaine mukana wokuratidzira asi hurumende haisi kuteerera pane zviri kudiwa nevanhu vari kuratidzira. Munoti kudii imimi?
Nyaya ingoripo ndeyekuti ndaende kutaura ini kuti constitution yedu, bumbiro remutemo, rinobvumidza vanhu kuti vange vachiratidzira, ende ndo zviri kuitika. Vanhu munoziva zvange zvichiitika, vange vachitarisira kuti vakada kuratidzira zvavari kuita vorambidzwa, wonzi neriot police musadaro, wosungwa vachidi. Handizvo zviri kuitika. Saka handizvo zvavange vachitarisira kuti hurumende ichangovasiya, hurumende ichateedzera bumbiro remutemo. Saka zvaona kuti handizvo zviri kuitika manje. Vakuchema manje kuti ano hurumende haisi kutsindwa. Hurumende munoti haisi kukundwa yekuti kudii.
Ayo mashoko aya ndoaisa kwamuri vamavhinga. Munoti kudii nezviri kutaurwa navamazivisa?
Ina handizive kuti vamazivisa vari kurarama munyika ipi. Vanoti hanzi vanhu havasi kusungwa, havasi kurohwa. Zvinhu zvinozivikanwa nemunhu wese kuti muAfrica Union Square vanhu vakasungwa musi uno vanosvika 45 vakapedza 8 days vari kurimand vakanzi vabvise mari dzechibatiso dzakawanda kwazvo. Zvakare musi uno vairatidzira pahotera muHarare kuti vamupoko vabude muhotera. Mukuru wenyika mutevedzeri wemutungamiri anopedza mazuva anodarika 550 achigara muhotera rinobhadzirwa zuva nezuva. Zvinhu zvekuti zvinorwadza vanhu, zvinobaya pamwoyo kuti hurumende inenge ichirasa mari kudaro, maticha asine mari dzemuhoro pamwedzi. Saka musati hanzi hapana zvekuratidza, zvekuratidza zviripo zvakawandisa, asi hurumende ndiyo nhini, ndiyo isingateereri chete. Vanhu chavanoda hakusi kuti varohwe kwete, vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvinenge zviine vanhu pavanenge vachitaridzira kuti koitaidza mara aripiko, kuti komari 15 billion yemadiamonds yakaenda kupiko naigushungo. Ngavapindure kwete kuti hanzi zvichemo zvevanhu vashoma.
Vamazivisa, mibvunzo iri kubva kuna vamavhinga iyo munoipindura muchiti kudi?
Handifunga kuti ingava nyika ine yekuti munhu ari kudotitwa ari umwe chete, akati vamugabe ndiwo ndajamukira zvakati, vamugabe shuwa woshaya hope, kana kuti wombomisa kabhineti, wombomisa makurukota ari kubuda munyika, ari kunaona naRussia, Britain unotsvaka investment, kuti ngatitere munhu ari kudotitwa ari kutaura zvaari kutaura.
Nhengo yeZanu PF vapsychology Mazivisa. Manzwa zvakare kubva kune chipangamasano cheHuman Rights Watch vadiwa mavhinga, vavira vavanga vachitaura naRachel weStudio 7. Mufundisi uye vari chipangamasano chezvekugarisana mudzimba, amai Lucia Gunguo, vanoti zvakakosha kuti vanhu vazive kushandisa social media kuitira kuti inge vachichengetedza dzimba dzavo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Kana social media yakuita gare pasemuka panambai kuti zvakatinakira chinyi zvemushandisa social media, zvakaipira chinyi pakuchitsinga pane zvezvakanakira. Because rakafana kuti rume nemudzimai kudhara taiitika zvekupfonerana kuti ugozokwanisa kutaura nomwe wako, iko zvinhu zvikanga kukandira maWhatsapp ogona kuchindana mafotos atimbochirana kuti murume akafamba ogona kutora mapictures evana uchitumidzira muri iri raiti takamira takati zvikazvidai achipina zvokoneka cheke kana yanyaya yekuti taichanza zvinhu negative pamunevhiga naipapenyaya dzemaextra marital affairs pameseji akuonekwa pasocial media anhu vaakunotaura mudzimba bati chinhu chese chine birira chakanakira chatakashatira bati kusvikona ngatisingirei panezvo zvakanakira.
Tomboti imi pamunenge muchitaura nevaya vachangopinda musvitsa, zvii zvamunovataurira pamusoro penyaya iyoyi yekushandisa zvinhu zvakadai sesocial media, nyanya maWhatsapp nemaFacebook nezvimwe zvakadaro kuti dzimba dzavo dzisawanikwe dzichidonha pasi?
Vaya vanenge vachangotanga kupinda musvitsa handisika, tinovakurudzira kuti world yatiri kurama mairi iko zvino izvi tiri kuchinja. Ndo zvatava nazvo iko zvino. Ipaini kuti pamwe munhu anenge ari mari aine murume wake kana kuti aine mukadzi wake, kumba yesi dibaba namai ati pamwe kubasa munhu ari kuitawo bhizinesi rake raari kuzviramira. Ende social media inobva yari a very big way or a very good way yekuadvertisa basa rake raanoita richazounza chingwa kumba.
Mufundisi amai Lucia Gunguo vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Musakanganwa chirongwa chedu cheWomen's Roundtable na8:30 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yekushandiswa kwezvinhu zvakaita seWhatsApp nezvimwe zvinonzi zvoputsa dzimba. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoita musangano nemutungamiri wenyika yeSierra Leone vaErnest Koroma wakanangana nekuwandudzwa kweUnited Nations Security Council. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiya mina ndimi yake Mwakalele.
Thank you very much, Jonga Kandemiri, and good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from The Voice of America on Thursday, June 30th, 2016. Thank you for joining us this evening live from Washington. I'm Dimyake Mwakalyelye. Here are our top stories this evening. A former ZANU-PF member insults President Robert Mugabe for allegedly running down Zimbabwe.
It's a red line. I know. And my name is Lumumba. I say it three times so you don't forget it. Come get me.
Civil servants are set to convene a meeting tomorrow to discuss proposals by the government to give workers only $100 this month as salary.
We are going to have a full Apex Council tomorrow at 10 o'clock. And in this meeting, we are going to deliberate on the feedback from consultations by respective unions.
And Africans living in the diaspora say there is need to strengthen ties among themselves if they have to play a key role in American politics.
We need to have a voice for our community. One of the ways we thank this country is to vote. So it is a civic duty. It is something we owe to America.
These stories and much more coming up. Stay tuned. Former ZANU-PF member Asim Lumumba today announced the formation of his new party while denigrating President Robert Mugabe, whom he accused of running down the country's economy. Our reporter Thomas Chiripasi has more details from Harare.
Lumumba, who made headlines recently when his sex tape was leaked, announced the formation of his Viva Zimbabwe political party, charging that time he has now come for the youth to take charge of their destiny. Lumumba, who addressed himself as the interim chairman of Viva Zimbabwe, accused President Robert Mugabe of running down the country's economy and went further to insult the president, adding that he was ready to face the consequences.
Our kids are in trouble. It's a red line. It's a red line. I know. And my name is Lumumba. I say it three times so you don't forget it. Come get me. But here's the thing about getting me. I'm someone's child, a war veteran's child. You touch me, you can touch me. But I hope you live long. Because God forbid something happens to you and you leave your kids. They will be touched too.
Several opposition members and supporters have been arraigned before the courts countrywide for insulting the presidency. His remarks were criticized by former student leader and ZANU-PF activist Tafadzwa Mugwadi, who described Lumumba as childish.
Well, that was clueless, lawlessness. It was just a basic display of lawlessness and cluelessness. Why? Because you cannot expect that as a people or as a generation that is beginning to enter into politics using the obscene languages that they were using, that he employed in his address. It shows that he's not grounded in both theory and practice.
Director of the Youth Initiative for Democracy in Zimbabwe, Sidney Chisi, said Lumumba's remarks were disrespectful to the office of the president.
There is a difference between being courageous and being stupid. And for me, I think it doesn't augur well. It doesn't bring him any new momentum by being so abusive to the person of the president. As much as we might not like Robert Mugabe, the person, I think it's also very traditional and very even Christian, coming from a Christian background, to say you need to respect your elders, no matter how bad they are. A.C. Lumumba goes into public and uses the F word on the person of the president. Then it also gets us to ask critical questions to say, what kind of a leader is he trying to bring? What kind of motivation does he try to bring to the young generation? So I think it was not necessarily courageous. I think it was utter stupidity.
But Viva Zimbabwe member Agency Gumbo defended Lumumba, saying most Zimbabweans are angry with Mr. Mugabe such that they are suffering silently.
It's an exhibit of the level of frustration you either undergo. And that frustration is true amongst many youths in the country.
Political analyst and editor of the Observer newspaper, Barnabas Tondlana, said it was worrisome that political parties keep mushrooming at a time when all pro-democracy groups should be forming a formidable coalition ahead of the 2018 elections to increase the opposition's chances of winning against President Mugabe and his ZANU-PF party.
It's their right to form a political party, but what we question is we are seeing too many political parties coming onto the scene. So why then should we have another political entity coming on the scene whose programs and aspirations are maybe similar to already existing political parties?
The 27-year-old Lumumba, who did not parade the leadership of his party, said he was not going to contest the presidency in 2018, but would work hard to make sure that the youth of Zimbabwe elect a leader who has the interests of the youth at heart. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Apex Council, the civil servants' umbrella body, is planning a meeting in Harare tomorrow to deliberate on the feedback from members of various unions following consultations over proposals by the government to pay each worker $100 as part of their outstanding June salaries. This comes amid reports that the government has already deposited the money into workers' bank accounts. Apex Council Chairperson Cecilia Alexander says they're surprised that the government went on to deposit the $100 before finalizing the issue with affected workers. Some unions have openly rejected the deposited funds, arguing that it will not cushion them from anything since they have families to feed. The government failed to meet its financial obligations due to lack of funds. Alexander tells Studio 7's Jonga Kandemiri that after receiving their members' feedback, that's when they will then come up with a way forward.
We are going to have a full Apex Council tomorrow at 10 o'clock. And in this meeting, we are going to deliberate on the feedback from consultations by respective unions. And after receiving the feedback, we expect to come up with a way forward.
We understand that the $100 advance payment that the government had proposed to give to its workers are already reflecting in some members' accounts. What's the implication?
Yes, what is generally coming up is that this money is not going to save the intended purpose because all the money has been swallowed by loan repayment. So at the end of the day, the issue of incapacitation has not been addressed. And the workers are very bitter about it. They are very disgruntled. And tomorrow we are also going to discuss around that. And we are also disappointed as human representatives that government has moved on to implement whilst we're still consulting. Because when they brought this option on the table, we told them that we're going out to consult. And before we've even gone back to them to report that this has been rejected, we see that they've already started paying.
When are you expected to meet with the government?
I think it's one of the resolutions, as I mentioned before, that we're going to be having a meeting tomorrow. We expect that that meeting is going to come up with a number of resolutions on how we should move forward.
You are also calling for a meeting with workers on Saturday. May you explain the purpose of this meeting?
It is healthy, especially in such situations, to also meet the workers themselves and maybe give them the platform to also speak for themselves.
That was Apex Council Chairperson Cecilia Alexander speaking with Studio 7's Jonga Kandemiri from Harare. Africans living in the diaspora say there is need to strengthen ties among themselves if they are to play a key role in American politics. Speaking at a town hall meeting today organized by the Voice of America in Washington, D.C., titled African Votes and Voices, the Diaspora and U.S. Elections, participants noted that they have a big stake in American politics, and as a result, it is prudent for them to work as a formidable group to influence USA's policies toward Africa. One of the panelists, Ni Akwete, activist and executive director of African Immigrant Caucus, said voting is critical for Africans living in this country.
Something about this country that attracts us and attracts everybody from all over the world, there's something it does for us. How do we thank this country? One of the ways we thank this country is to vote. So it is a civic duty. It is something we owe to America. But beyond a civic vote, it is also something we have to do for ourselves. It is enlightened self-interest for us to vote. So those are the reasons why we should vote. My second point is, okay, if we are going to vote, voting is not enough.
voting is necessary. It is far from sufficient. There are things we must do before we vote. There must things we must do after we vote. And given how democracy works, especially in this country, yes, this year, 2016, there will be elections in November for president. Guess what? 4 years later, there will be another. So my point is, there are things we must do before we vote. There are things we must do after we vote and keep doing until the next voting. So there's a whole lot of things we must do, not just voting only. Of course, there is no time, so I won't go into all of them. But my part of my second point is, all those things that we must do, including voting, we will do them much, much, much better if we are organized. Yesterday, I mentioned to someone that I don't think we are organized. And the question was, what do you mean by organized? We have a lot of NGOs. We have a lot of organizations with Africans heading them and names on them. So I said, okay, let me put it another way. If you look at the title, one of the words in the title is voice. We need to have a voice for our community. And I can tell you, as somebody who came to this country to grad school in 1975, I've gone back and forth, but this has been my home. So I've watched politics in Washington, and I can't live anywhere else other than Washington, D.C., because that's the epicenter of politics. And thanks to Nkrumah, politics is in my blood. And so I watch it, and I would tell you that for us to follow the politics, we need to be extremely well organized. We need to have a strong voice.
That was Nia Kwete, activist and executive director of African Immigrant Caucuses. Speaking at the same event, Zimbabwean educator and Baptist minister Reverend Isaac Mwase said there is need to engage politicians after voting them in office.
As this election season heats up, then last comment, I voted for the first time for President Obama when he came to power, after having been in the United States since 1984. And I voted for him in 2012. And as an academic who has taught in American institution, I can tell you that the way Africans who are highly trained get treated by institutions, it's shameful. And I do hope that we'll engage in substantive studies to bring that story to the American public.
That was Zimbabwe educator and Baptist minister Reverend Isaac Mwase speaking at a town hall here at the Voice of America today. Now, in other news, the president of Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, today held a meeting with President Mugabe in Harare to look into efforts being made by African nations in transforming the United Nations. African countries are demanding some seats in the powerful United Nations Security Council, currently in the hands of developed nations. The former Secretary General of the MDC formation led by Welshman Ngube, Moses Mzila Ndlovu, has denied reports that he and his colleagues have formed a political party, but says that is only one of a number of options that they have lined up since deserting the MDC. Studio 7's Chris Gande reached out to Ndlovu for clarification.
We think that we should be a justice-based party if we are to form a political party. And what are the issues that we want to deal with if we are to form a political party? There's the issue of land, first and foremost. Now, the people of Matabeleland since 1980 have never been involved in the distribution of their land. And we think this is an injustice. If there are people coming outside of Matabeleland who have benefited land in Matabeleland, why do the people of Matabeleland themselves cannot benefit from land elsewhere outside of Matabeleland? Secondly, there's an issue of culture. And the issue of culture, and our basic values, our basic beliefs. We think the people of Matabeleland have been downtrodden and their cultures have been marginalized. It is important for us to restore our identity as a people and therefore demand that we be respected accordingly. Now, this you can go further to education and say it is one of the areas, the social services, where the identity of the people of Matabeleland is under attack.
But, Mr. Mzila, why did you make it a point that you start by going to South Africa to find out if people are buying your idea?
Ever since we handed Welshman Ngube that petition asking him to step down, we have always been consulting with the former members of the MDC who are now resigned. We have always been consulting. We have traveled the length and breadth of this region, and we have been talking to people outside of Zimbabwe. It's not just South Africa, in Botswana, in Zambia, Kenya, London, and America.
Moses Mzila Ndlovu is the former Secretary General of the MDC formation, led by Professor Welshman Ngube. He spoke with Studio 7's Chris Gande from Plumtree. Coming up, Vice President Phelekezela Mpoko's long stay at a Harare hospital, at a Harare hotel, causes an uproar in Zimbabwe. And a new football body forced to hold a meeting over the dissolution of ZIFA. Stay tuned. But first, a look at regional and international news. Turkey says the three suicide bombers who carried out the deadly attack on the Istanbul airport were from Russia, Uzbekistan, and Kyrgyzstan. Turkish officials continue to believe that the attack was launched by Islamic State fighters, but did not name the bombers, who authorities say fired assault weapons at travelers and workers Tuesday at Ataturk International Airport before blowing themselves up. Conservative favorite and Brexit proponent Boris Johnson has said that he will not be running for Prime Minister of Britain. Johnson announced that he will not be a candidate for leadership of the Conservative Party, leaving Justice Secretary Michael Gove and Home Secretary Theresa May, who backed the Remain campaign, as frontrunners to lead the country. And finally, airstrikes have killed at least 250 Islamic State fighters in Iraq. Both Iraqi and U.S. officials reported on Thursday. The airstrikes hit around 40 Islamic State vehicles just south of Fallujah, a former Islamic State stronghold liberated by U.S.-led Iraqi coalitions last week. Some Zimbabweans have been of late staging public protests over the deteriorating social, economic and political situation in the country. The protesters include several groups, including MDC Formation, led by Morgan Tsvangirai. This group and several others have been calling President Robert Mugabe to step down for allegedly failing to properly run the country. Such calls have been made in the past by various political parties and Occupy Africa Unity Square, led by abducted political activist Itai Dzamara. Is President Mugabe listening to calls for him to step down? For perspective, Studio 7's Gibbs Dube reached ZANU-PF lawmaker Joseph Chuma and Jacob Mapfume, spokesperson of the People's Democratic Party led by Tendai Biti. Chuma says calls for President Mugabe to step down are misplaced.
Yes, I'm missing. Well, the first thing that it's a democratic right for anybody to air their grievance in any way that is allowed in the constitution of our country. There's absolutely nothing wrong with that. But now, the question of the matter here will be, are the people seeing the root cause of all these problems, or they are just probably taking it from the surface? Because at the time they say that if you want to get rid of a tree, absolutely, you need to then uproot them, remove its roots. But if you cut it on the stem, definitely we all know what will happen later on. It will still come up. So I think we are probably a bit misguided on what we are crying for. It's not the solution for the president to go. There are so many other people problems, the root causes of our economic situation. And also, there's an element of people now trying to come up with another way of enforcing regime change. But the unfortunate thing is that people want to take us to a state and state where it to be deplorable. Like, for example, look at countries like Syria, look at countries like Libya, look at all those countries that have tried to go that route. The end result is that there's no more peace. There's no more settlement, and you can never, ever afford to stay in a volatile situation like that. It's terrible,
buildings are burned down, people are dying, diseases are now prone. It's something that we should not envy as Zimbabwe. That's not the road to go. Let's find the proper route. Let's find our problem and solve our problems amicably.
Mr. Mafume, do you agree with that?
I think that Mugabe must go is now not only an economic problem, but a security issue. He is talking about Iraq and so forth. Zimbabwe looks like Somalia. Even when we don't have a war, we have shortages of money. Even countries that are at war do not have shortages of money. We have potholes that are bigger than cars. We have people dying because they have no medicine and the doctors are not treating them. Salaries are not being paid. They are only paying soldiers as if our country is a militia-run country where soldiers and policemen are the only ones that are paid. ZANU-PF people are at each other's throat. Mnangagwa, Kasukuwere, they are threatening to grab companies, they are destroying towns, there is no water, sewage is flowing everywhere, electricity is only there because the industries have shut down, people are in the streets prostituting, thieves galore, people are crossing the borders and fighting at borders to bring goods. Children of Zimbabwe are maids in Mozambique, they are maids in Botswana, they are maids in South Africa and garden boys. So this country is dead, dead, dead like its president. And therefore, that he must go is actually a national issue which cuts across political party lines.
Mr. Chuma, you can hear what Mr. Mafume is saying. People, according to him, are very angry about what is going on. So at the end of the day, is the ZANU-PF government prepared to actually risk the president? You know, to say, you know what, people are calling for your ouster, so it's better for you to go, and then you guys actually then rectify what is happening in the country.
That is why I say that it's a misplaced call. All the problems that are happening, the road calls, I said it before, and that's what we need to look at politically and realistically as well. It's not about the president. It goes deeper than that.
What is it exactly?
It will be a discussion for really another day, to be honest with you. But the basic thing is that we know that the economy is being supported. We know that things are not going well because somebody who holds the party has decided to really pick it up. But what we're saying is that there must be a solution. And the solution is that we need to come together as Zimbabwe and think of this country as our own and one and only country that we have, that we will ever have, because we'll never have another Zimbabwe. And then start working positively towards resuscitating.
That was ZANU-PF lawmaker Joseph Chuma. You also heard from Jacob Mapfume, spokesperson of the People's Democratic Party, led by Tendai Biti. Both spoke with Studio 7's Gibbs Dube. We're continuing with our series today on the late Joshua Nkomo. Now, in the early years of independence from British rule, then ZAPU leader Joshua Nkomo was accused of trying to overthrow the government after an arms cache was allegedly found at one of the properties owned by his party. The then Prime Minister, Robert Mugabe, deployed the North Korean-trained 5th Brigade to allegedly deal with the internal disturbances in the Midlands and Matabeleland regions. Nkomo's life and that of the top ZAPU leadership was in danger. Thousands of people died in the internal political strife. Nkomo fled the country and said that that was the darkest hour of his life. In this fourth edition of a six-part series on the life and legacy of the late Vice President Nkomo, Ivan Chifera focuses on the trials and tribulations of Father Zimbabwe, as he was affectionately called.
But despite all the persecution and suffering at the hands of Mr. Mugabe, Nkomo returned home from exile in Britain and subsequently signed a unit accord with him in 1987. The unit agreement, which came after several failed attempts to unite the two main liberation movements is largely credited for the relative peace in the country over the past 24 years, according to project advisor of the Revolutionary Research Institute of Zimbabwe, Chenesani Ntungakwa. Nkomo played a key role in the unit talks.
The fact that Nkomo might not have liked the spilling of blood was a personal quality that had to translate into. I'm told there was a time when there was disagreements what the new party would be called. Until Nkomo said, what is in a name after all? Let's go to unity as an appeal.
He says the major benefits of the unit accord was the removal of armed people in Zimbabwe.
No one wants to live in a country whereby you just have armed personnel who we are reading right now about the Middle East, about Nigeria, for instance, where you have Boko Haram. Remember, there was a time in Uganda where the Lord's Resistance Army was a menace. And every evening, villagers had to go and hide and sleep outside because when they came for you, they chopped your hands and stuff like that. So in short, those are the only benefits of unity one can argue today.
Renowned human rights activist and nephew to Nkomo, Dumisani Nkomo, says while some may question Nkomo's decision to sign the unit agreement now, the late nationalist to sign it to stop the slaughter of people by fellow blacks.
But it was a very painful decision, but it was based more on stopping the killings of ordinary people. I mean, that was the primary thing. People were being slaughtered. And at that particular time, if you remember, his military wing, ZIPRA, had been disbanded. So he had no way of actually stopping the killings.
The late SAP leader was furious over accusations that he harbored ambitions of toppling Mr. Mugabe. For some, like former ZANLA combatant Bernard Manyaza, the late father Zimbabwe was a true nationalist, and the signing of the unit accord was a clear display of his exemplary and visionary leadership.
Joshua Nkomo left behind us a legacy of true reconciliation, where people have to be truly reconciled despite their political backgrounds, besides their ethnic backgrounds, religious backgrounds, and so on. He was the only true leader who had the nation at heart. All the others were pretenders. This is why they revolted away from him to build their own, which, by the way, is now seen to be the vehicle of their looting and corruption.
Political commentator Takura Jangaja adds that Nkomo took the right decision when he signed the unit agreement with his rival, Mr. Mugabe. He says the immediate benefits were that the atrocities in the Midlands and Matabeleland provinces stopped, though there are still outstanding issues of human rights violations and bringing people that were responsible to justice. But amid all the praise for Nkomo, there are others who felt that he sold out by going into bed with someone who committed atrocities against his opponents, mostly Ndebele-speaking people. But Reverend Sikalo Twele begs to differ.
But if you can rewind and go back to 1982 up to 1987, truly speaking, you cannot repeat those words. People were dying, people lived in fear, and that was very difficult, very difficult. I am happy that government acknowledged that through the speeches that were given by the head of state, His Excellency. So it was a sad moment in the history of this country.
The unit accord merged ZANU-PF and PF-ZAPU into one party, ZANU-PF, led by Mr. Mugabe. Critics of the accord say Mr. Mugabe emerged stronger with the creation of an executive presidency with Nkomo as one of his deputies. But whatever people may say about the unit accord, Jangaja believes that even Nkomo and other ZAPU leaders who have passed on were convinced that the late vice president made the right decision of uniting people and bringing stability in the country. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Ivan Chifera.
This is Studio 7 coming to you live from the Voice of America in Washington. Please stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. when today's hosts of the Women's Roundtable, Marvelous Mtlanga Nyahuye and Praxedes Jeremiah, talk with listeners about the impact of social media on Zimbabweans and the Zimbabwean culture. If you wish to join the show, please call us at 001-202-619-2077. That number again is 001 0102-619-2077. You can also send us a message or number on our WhatsApp 001-202-465-0318. That number again, 001-202-465-0318. Also, remember, we are live streaming on Facebook, so make sure you log on and join a conversation that way. And also, of course, remember to go to our website for all the news that you heard today, www.voazimbabwe.com. Before we go, a quick recap of our top stories today. A former ZANU-PF member insults President Mugabe for allegedly running down the country. Civil servants are set to convene a meeting tomorrow to discuss proposals by the government to give workers their $100 this month's salary. And Africans living in the diaspora say there is need to strengthen ties among themselves if they have to play a key role in American politics. And that's our program this evening. Please stand by for Studio 7 in Ndebele, hosted by Ntungamile Nkomo. This is Ndimiake Mwakalielia here in Washington, wishing you a very, very good night.
Siyabonga ndimi lichona njani mthakazi omuhle siyalamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 30 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli wakwele Sierra Leone umnumzana Ernest Bai Koroma obeselizweni usesukile elubhekise kwele South Africa.
Ukuthi imaturity yabo inganani bazodlala kumbe ba serious. Usiyafisa sibili ukuthi sibone abantu abajabe besukuma. That's why ubona ngila ngisuke eGwanda ngithengize ukuzwa ngezama indlebe ukuthi kana abantwana laba bathini bakucabangani.
Owayelilunga lohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF umnumzana AC Lumumba usesungule ibandla elithiwa iViva Zimbabwe.
So nxa ungekho ebandleni lelo abakuthathi njengomuntu olawo ofuze uthole uncedo kumbe mhlawumbe luvela kugovernment kumbe luvela kuma-non-governmental organization konke lokhu bakubamba ngendlela engaqondanga.
Siqhubeka silonda imbali kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo silendodana yakhe usibangilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli wakwele Sierra Leone umnumzana Ernest Bai Koroma usesukile elizweni elubhekise kwele South Africa lapho akhangelelwe ukwenza inkulumo lomongameli Jacob Zuma. UKoroma uvaleliswe egcekeni lendizamtshina ngumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko. EseZimbabwe uKoroma uxoxisane lomongameli Robert Mugabe ngodaba lokuthi amazwe akuzwekazi le-Afrika kumele aphiwe ithuba lokungena kugatsha lwezomvikela kumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations olwe-Security Council. UKoroma ubikwa ebehlala ehoteleni le-Rainbow Towers lapho okuhlala khona uMphoko obesedingelwe enye ihotela. Owayelilunga logatsha lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF umnumzana AC Lumumba sebumbe ibandla lakhe elithiwa iViva Zimbabwe. Kubika uMavis Gama.
Esethula amazwi akhe namhla eHarare, uLumumba ongumgcinisihlalo webandla uphume egcekeni ukuba ungomunye wabaphatheka kundaba zokungathembeki i-corruption, evuma lumlandu ngokuthi wafundiswa yinkokheli yeZANU-PF. Ubegcwele umona lokuthukuthela okukhulu ngesikhathi uLumumba esethula amazwi akhe. uLumumba ukhala ngelokuthi ilizwe ligcwele ontanga abalokukhonona okukhulu ngoba beswela okokwenza elizweni labo lanxa iningi labo kungabalemfundo yaphezulu. Utshele intatheli zindaba loZulu obekhona emhlanganweni lo ukuba engazisoli ngokuba lilunga leZANU-PF. Baze ngobunengi ontanga kulomkhosi ophethe uhlangothi lwezemithetho kanye lezokhulumisana loZulu ngumnumzana Agency Gumbo. uLumumba uthuke uMongameli Mgabe ngamagama angeke ethulwa emsakazweni. uGumbo uthi akukho okumangalisayo ngokuthukwa kukaMongameli Mgabe, ethi ngoba uhlezi engothukwayo kokuphela ensitha uZulu esesaba ukubotshwa.
Umuntu wonke uyathethisa uMongameli, umuntu wonke. Abatsha siyazana, siyaziwa ngokuba people who are courageous. So lapha uphongutshana ngokuthi ulo muntu okukhulumile, and lapha sesithi thina sifuna ukunika abatsha i-opportunity yokuthi labo bake bebe the decision makers in our society. Ukuthi labo sike sithi okay, lapha siyakwazi thina ukuthi kulo minister obona ngokwe-local government. Anti
uGumbo usole inkokheli yeZANU-PF ekhona esithi isedlulekile ukukhokhela ilizwe.
Sizahamba ebantwini ngoba okufunakalwa ngabantu kusebantwini, sizwe ukuthi bafunani and bafuna ukuthi senze njani ngelizwe labo. Sizahamba kubatsha thina singena phakathi lapha emhlabeni wethu all over Zimbabwe, and we have the youths determine their own future.
uGumbo ukhuthaze ontanga ukuba bayebhalisa ukuba lelungelo lokuvota ngesikhathi sokhetho oluzayo, ethi kuyiyona ndlela kuphela ezakwenza asuke embusweni uhulumende kamongameli Mgabe leZANU-PF. Unkosazana Nomaliso Ncube obekhona laye kulo mkhosi uthi ukuthukwa kamongameli Robert Mgabe akumangalisi.
But you could chilo ekuqaliseni eqeda ispeech sakhe which embodied ivision yeviva Zimbabwe, uthi hayi sengiqedile lapha andithume khona ukuthi ngikhulume njenge-representative, but mina lami ndilokwami ngokukhuluma wasekhuluma-ke amazwi akhe okuthi azi-express. But amazwi eviva Zimbabwe akade wathunyiwe njengom-leader wethu, njengo-chairman okade representa ama-ideas ethu. Uwakhulumile and US funa ukuthi abantu besale belawo engqondweni zabo.
UMancube uthi uthembele kuleli bandla elitsha, ethi ukhangelele ukuba lizosiza ukulungisisa indlela okwenziwa ngayo izinto elizweni, kuqakathekiswa ezinye izigaba phezu kwezinye.
Sifuna ukuthi nxa thina lingasivotela nje abantu abancane, nxa ungabona ukuthi uNomaliso usefike esikhathini sokuthi kasayenze into ayelithembise yona, vungama ngendlela wahamba wafaka u-X ngayo ukuthi Nomaliso ngakupha ivoti yami kuyisithembiso sokuthi ngiyakuzwa into oyitshoyo, sokuyisikhathi sokuthi deliver that.
Kodwa omunye wengcwethi kwezombusazwe ozileyo laye ukuza kuzwa lisethulwa leli bandla, umnumzana Bekezela Fuzwayo, eyisolile linkulumo kaLumumba ethi ngoba esenza iphutha elikhulu.
Usezilulazile isingana sisayizwisisi ukuthi imaturity yabo inganani, bazodlala kumbe baserious. Siyafisa sibili ukuthi sibone abantu abatsha besukuma. That's why ubona ngila ngisuke eGwanda ngithe ngize kuzwa ngezama indlebe ukuthi kana abantwana laba bathini bakucabangani. Ambajoyini angile liphathe ngikuyo, but bengize kuzwa ukuthi basuka ngaphi baya nga, but I'm disappointed. Maybe besiya phambili they will try and ukuvalavala ezinye izinto, mature into politics zeZimbabwe bezi-understand.
Ufuzwayo uthi kuyingozi enkulu ukuthiya ilizwe lisezandleni zabatsha kuphela ngoba lingasokela yaphambili njengoba beseseluhlaza. Leli bandla khona lizaphawulwa okusemthethweni ngenyanga kaMpandula, lapho okuzaziswa khona umongameli walo, njengoba uLumumba yena eleminyaka engamachumi amabili lasikhombisa. Sona isekelo sombuso sisithi umongameli welizwe kumele abe leminyaka engamachumi amane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala khonapha eMelika zithi ziyajabula ngendlela amalungiselelo okhetho lwaleli lizwe ahamba ngayo, kanye langendlela ukhetho ngakwalo oluvame ukuqhutshwa ngayo. Imbono le iphume emkhosini ongenwe ngabakwamanye amazwe e-Afrika achiyeneyo obuqoqwe ngomsakazo weVoice of America namuhla ekuseni phansi kwesihloko esithi African Voices and Votes. umkhosi lo obukhokelwa ngundimi yakhe mngakaliyele owestudio 7. Ukhetho lokudinga umongameli weMelika luza kwenziwa lonyaka ngolwezi, njalo abancintisanayo ngunkosikazi Hillary Clinton owebandla lamademokratsi lomnumzana Donald Trump omela ama-Republicans. Umnumzana Muzi Ncube isizalwane seZimbabwe, njalo ungomunye wabangene umhlangano wanamuhla. Sibuze uNcube ukuthi luqakatheke kanganani kuye lolu khetho.
Ama-elections lawa nxa siwabona esiza, like mina njengami mhlaba sendlala isikhathi eside sibe kakhulu almost 30 years, and I'd say ngidlule ngabona ama-presidents about almost 4 of them now. Isikhathi sonke uyabona ukuthi khona i-democracy ikhona sibili yasebenza ekuthini ama-elections ahamba kuhle, akulabudlwangudlwangu okunjengakwakithi ekhaya, abantu abagcina bechaywa bechayelwa ukuthi khona bengavoteli umuntu othize. Lokho yikuncindezela abantu, uthathela abantu amalungelo abo. So thina nje abantu esihlala lapha e-America siyafunda kakhulu nxa kuyikuthi siyakubona kusenzakala in our daily lives, i-democracy at work.
Likhona ibandla osulitopile phakathi kwama-democracy lama-republicans ozalisekela kukhetho?
Mina inhlalo yami lapha e-America, I have always been aligned with the Democratic Party. So siyajabula kakhulu nxa sibona unkosikazi Clinton ethungamela. Abantu abanjengabo-Trump basibisele muva kakhulu, ngoba into yokuzondana lokuxotshana hayi ayisiyo into esiyifunayo elizweni lele America. America ngelizwe lomuntu wonke obuya lapha evela ezindaweni ezehlukeneyo ukuthi bezozithuthukisa.
Khona kukuphatha njani ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika kanye lakwamanye amazwe kazivunyelwa ukuvota kukhetho lweZimbabwe?
Lokho-ke kubuhlungu kakhulu. IZimbabwe siyithumezela imali nsuku zonke. I-government yeZimbabwe yeZANU-PF isiphiliswa imali evela kithi thina ma-diaspora. Okokuthi kumele ukuthi besibonge ngokuthi besinike lathi ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sikhethe umuntu esimfunayo. Kumele ukuthi lathi siparticipate sibili kuma-elections in the diaspora through our embassies.
Umnumzana Muzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, njalo ungomunye wabantu abangene emhlanganweni ophathelane lokhetho lweMelika namuhla, oqoqwe ngumsakazo we-VOA. Izizalwane uxolo, izakhamizi zesigaba se-insiza ezansi emandebeleni sezethese ukhansila wazo umlando wokubandlulula abantu ekwabiweni kokudla ngokuthi umuntu usekela liphi ibandla lezombusazwe. Imbiko le ivele emhlanganweni obuqoqwele ibandla lezaphu e-Avoka, kubika uNompumelelo Moyo.
Indlala ibambile esiqintini se-insiza. Abantu babhekane le ndlala okumangalisayo, kodwa udaba lobandlululo lolu solutshiye izakhamizi zilensolo. Lokhu kuvele emgceke emhlanganweni owenziwe ngomgqibelo odluleyo. Unkosikazi Margaret Sibanda utshele unozindaba we-Studio 7 e-Avoka ukuba ukhansila wabo ulenketha bechabi ekuholiseni ukudla, njalo yena njengomsekeli wezaphu bayancitshwa ukudla kukahulumende okuphiwa abanye esigabeni.
So lokudla bayasincitsha babenikana ngokwabo kwebandla ukuthi izanu izaphu. So izaphu bayayincitsha babe sebenika bezaphu. So thina vele siyalamba lapho esihlezi khona.
Umnumzana Christopher Moyo laye ugcizelele amazwi kankosikazi Sibanda ethi ngabe uhulumende uyalandelela ebona ukuba bonke abantu bayatholiswa ukudla ngendlela eqondileyo.
Nxa ungekho ebandleni lelo abakuthathi njengomuntu olawo ofuze uthole uncedo, kumbe mhlawumbe luvela kugovernment kumbe luvela kuma-non-governmental organization. Konke lokhu bakubamba ngendlela engaqondanga. Abanye abantu bangatholi lutho nje, ukudla kukhona, njalo abantu bangabuyi begoka ama-regalia ukuthi wezanu nxa kulande ukuthi kuzedistributha ukudla ebantwini.
Umnumzana Minio Thabo Dube yena uthi ukudla uyakubona kufika esigabeni, kodwa abantu abanikezwa ngendlela ekhanyayo ngoba ulowethuselwa kwezakhamizi okuthile ngabakhokheli bezanu endaweni yabo ezikombe kuward 9
njalo losabhu akade ekhona setshintshiwe bamcabangela ukuthi ngowezabhu wazefakwa amasabhu angamaphaphethi ebandla leli elibusayo sebenza kwakwase kunzima ngoba yibo asebekhontrola abantu sikhuluma nje sibuya kulo mhlangano kathesi kungomgqibelo usabhu ubiza umhlangano ufaka umuthi ofakiweyo esenzela ukuthi abantu bangabuyi ngobuningi wabo ngapha kwathiwa kulamabili futhi ahulwayo ewardini ukhansila
uCharlimani wezaphu ezansi emandebeleni umnumzana Matthew Sibanda ubike ukuba kuyadanisa ukuba ibandla elibusayo libamba abantu ngokudla njalo babiza imihlangano kuqondane lokuba amanye amabandla ele mihlangano ukuze benqabele abantu ukuza emihlanganweni.
I-ruling party ayivusi abantu ngokufanayo iyakhela ngithi like izano. So kuphosa abantu ukuthi konke kaba supporte izano ukuze bavotele yona ngokudla. Besebenzisa i-advantage yokuthi njengoba kule drought kunje ngesikhathi kungalazulu bahle bazitshela ukuthi hayi sebethole ithulu yani. Yokubamba abantu ngoba bayazi umuntu olambileyo uyenza noma yini omtshela yona ngoba isisu masingalalutho vele akulanto ongayenza umuntu engakudlisa noma ikupho ongalunganga kunjengoba kunje namhlanje bazwile ukuthi silo mhlangano ezapho nalapho erokuzeni avoka erokuzeni ensizwe babize imhlangano yabo both village ngapha langapha basa round babiza abantu bethi bafuna ukubanika ukudla
umgcini isihlalo we-National People's Council kuzaphu umnumzana Isaac Mabuka yena uthi abantu bengesabi bamangalele inkokheli zezanu PF ezipha abantu ukudla ngamakhadi ebandla
kuthi kuyathiwa kuyanika ukudla bese kuthiwa abala amakhadi ezanu anti kuyenzakala ayisonto efanele ukuthi yenzakale labo bantu abazintateli zezindaba lapho njalo labantu abe-information center yethu ezapho ungakumbona ukansila wezanu elifolisethi letana amakhadi utufone straight esitela umhlaba wonke ukuthi ukansila ubani uJotha Mdube unisa abantu banika amakhadi ezanu uyafonela ubaba u-information ngali ngambona umuntu esekwalisa ukudla kuya lethatha ufuna wena ufe ngenxa yonto zawula khadi lezanu lingavumi lokhu uhulumende ngowabantu bonke even lani abezaphu lingangena kuhulumende uhulumende uyabe usungowabantu bonke
umsakazo we-studio 7 awutholanga ithuba lokuyakhulumisana lokansila owetheswa icala kodwa indlala ibambile e-insiza njalo uhulumende weZimbabwe wavuma ukuba abantu bahlaselwe indlala njalo ukudla sekwaqala ukwabelwa abantu nguhulumende kunye nenhlanganiso ezizimeleyo kunye lokuba usebenze andubana uphiwe ukudla ngimele i-studio 7 ngise-avoka e-insiza ngingunompumelelo moyo
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
kweze maphandleni namuhla sisenkabazwe lapho esikhangela khona ngomumo wendlala silomnumzana mehluli Nyoni oyisakhamuzi Nyoni siyakwamukela kuhle
Yebo siyakwamukela linjani
Hayi siyaphila ilithini indlala khona ngapho
Ah indlala khona lapho kwagwele inkulu mina ngitebo kwagwele umshini indlala khona inkulu sibidi ayimahako
Akula ncedo elilutholayo
kunje sokwasebenza abantu sikhuluma sonamhla abakhonti nje khonoko othiwa ngokwe-football kuthiwa kuphela aba kubandla lezanu p f kuphela
baphiwa okunganani
baphiwa i-50 kg yomumbu ngomuntu
uyatsho ukubana kukhethwa abezanu p f kuphela bakhethwa njani njalo abakhethayo babakwazi njani ukuthi wena usekela liphi bandla
into ezakalayo ukuthi bona abayi-introducer osebenzi wakhona abebefootballi ngaba kugovernment abavele bengama-officers kuzanu p f bayabuya ezigabeni ngapha bafika bakhetha abantu abathungamele amayuti abaekhundla kuzanu p f bakhetha abantu ukuthi uzani nozani nozani ngabandeni kulelo hlelu so bayebesazana ukuthi lana ukubandla lethu lanokubandla lethu wena oyazi ongaziwayo sosala phana
abenhlanganiso ezizimeleyo abaphathisayo kalikababoni yini
hayi bona ngokwabo vele abafiki ngapha elwagweyo kasibaboni kabakho ngiyazakalayo vele uhlelo lakho la lokuya luhamba eSanusiwe vele aba engiyu introduce ayo ngasezana uphile bavele bezenzele ama office ama DDF ku government kwangathi
akuphosela ukucina nyona
esingakusho sicela ukuthi ngabe kusa kumbe amazwe ayakwanisa ukuthi asingenele asincedise asilungisele kungabi ngemthetha bethaka elizweni ngoba imthetha bethaka yakhona thina esaziwa singasekeli izanusiyefu vele kasibala njengabantu elizweni.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngumangoye bekukuhle ukuba lawe kuhlelo nyoni. Siyabonga.
Hayi, siyabonga kakhulu. Ngisabe kude emsakazini.
Veli lalele uhlelo lwezemabhandleni sixoxa lesakhamuzi isenkabazwe elowa kwelo mission umnumzana Mehluli Nyoni
ngugama
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yeHezbollah ithi izathumezela amabutho kwele Syria ukuyaphathisa uhulumende walelo lizwe kumpi ekhona phakathi kukahulumende lamaqembu atshiyeneyo abalisa ele ISIS lamanye. Yesiphithiphithi kobulawayo lapho okulungiselelwa khona umkhosi wesikhumbuzo sikamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo ngelanga akhothama ngalo kusasa mhlaka 1 ngoNtulikazi. Okhuluma emele imuli yakonkomo njalo eyintodana kamuyi umnumzana Sibangilizwe Nkomo utshele uPraxedis Jeremiah weStudio 7 ukuthi leli langa balibiza ngokuthi iJoshua Nkomo and Liberators Day ngoba bedinga ukunanza athi imisebenzi kaNkomo kuphela kodwa lalabo ayesebenza labo ukulwisana lombuso oncindezelo ngesikhathi sempi yenkululeko. UNkomo uthi leli lilanga elimele lenziwe libe likhefu abantu bengayi emsebenzini benanza uNkomo labanye bonke abalwela uzibuse ababesebenza lo Nkomo.
Ilanga lakusasa lithiwa iJoshua Nkomo and Liberators Day. Ilanga likaNkomo lalabo bonke abantu jikelele abakhulula kumbe abancedisa ukukhulula ilizwe leZimbabwe. Silibize ngaleyo ndlela ngoba uJoshua Nkomo wayengahambi yedwa kwisitrugle leso izomzabalazo. Wayehamba nabantu ababephansi kwakhe, amabutho ayephansi kwakhe, amapolitishiyeni, ogogo ababengaphansi kwakhe, obani, omama labo bani labontanga. Kodwa-ke bakhona futhi njalo ababekhatshana naye kodwa behamba ngaphansi kwebizo likaJoshua Nkomo ngenhlanganiso yezapho ayikhokheli. Yikho-ke sibone kufanele ukuthi lelo langa libe ngelikaJoshua Nkomo labakhululi lomhlaba lo kwelizwe leli ngoba abanye abantu sebathiwa phandle pidre sebathiwa phandle sokwaba lobunandi kwakhohla kamthi kunabantu abancedisayo ukukhulula ilizwe leli labantu abanyamalalayo esingabaziyo ukuthi bangabe yiwo ama-liberators lalawo. Yikho lelo langa esifisa ukuthi libe yi-holiday esemthethweni esekhalenjeni yeZimbabwe ibizwe kuthiwa Joshua Nkomo and Liberators Day, 8th of July, ilanga lakhe lokwedlula emhlabeni.
Selike lakhuluma lohulumende na ukuthi alenze leli langa libe likhefu.
Uhulumende sakhuluma naye iminyaka edlulileyo via i-Ministry of Home Affairs. Asizanga sabakwazi ukuthi kumele kuyefika umongameli ngoba umongameli nguye ukuthi awusayina amalanga amakhefu, ama-holiday. So hayi, sizama ukuthi silandelele futhi khonapho. Sachiya khona sachiya kuminisi kwamafezi kusesengumkhwelo mohati. So-ke hhayi sizabuyela futhi siqoqode eminyangweni oyiwo.
Labo abasephalamende bona like lakhuluma labo ukuthi labo bayenelise ukuthwala lo mkhankaso bawufake ephalamende.
Mama ama-MP ethu asiwaboni ukuthi eqize ukuthi ama-MP ayevotela ngabantu enyamalale ababuyi phansi lapho sibathume. Ngizwe ukuthi uChinotimba ungono zabakibo bethu uChinotimba ubamela ngcono.
Mina bethu empilo kuzaba kudela sibabona.
Ngoba nonxusiweyo emkhosini wakusasa.
Sinqutshe imuli yeZimbabwe yonke, sinqutshe imuli ka Father Zimbabwe, abantwana baka Joshua Nkomo bonke. Lawe khona lapho ngiyakunxusa labo bonke abakhona ngapho elingabantwana baka Father Zimbabwe. Ngoba sonke sinjalo sabantwana baka Father Zimbabwe. Umsebenzi lo uqala emahofisini ethu awe Joshua Nkomo Cultural Movement. Lapho kwakuvele kule ofisi kababa umdala khona erenkini eBlue Lagoon erenkini endala. Sizasuka lapha ngo-10 o'clock lohambo imarch ebizwa kuthiwa i-General Josh Legacy Walk, uhambo lukamdala. Lapha silandelela impilo yakhe esukela ngesikhathi esemasikweni. Sizama ukuthi uhambo lubhale lube umfanekiso wempilo yakhe isukela ngesikhathi eku-culture, ibuya isiba yi-trade unionist, ibuya isiba yi-politician, ibuya isiba ngu-commander wama-Zebra Forces, ibuya isiba ngu-vice president weZimbabwe. Uhambo lolu lidepicta impilo yakhe naleyo. Sisuka-ke lapha eBlue Lagoon sisiya esitatwini sakhe esiku-Main Street osokuthiwa uJoshua Nkomo Street. Ufike kube le micimbi yesintu emncane khonapho ngoba siyabe sikhokhelelwa ngamaqembu agidayo akidisintu ama-performing artists. Bese sisuka-ke yehle-ke futhi ngo-6th Avenue sesibuyela sesiya e-Stanley Square, singasabuyeli ngapha eBlue Lagoon. Lapho okuzaba lo mgido khona, okuzaba lezikhulumi ezithile, lami ngizakhuluma yimi enza nisipichi sakhona esikhulu. Kulama solidarity messages azavela kiwo wonke amaphathi ebesiwancutsile. Sinxuse wonke amaphathi ukulungiselela into le ngama-stakeholders kale kuseni ngo-10. Into eqakatheke kakhulu imathi leyi. Imathi leyi isifundisa ukuthi sibe ndawonye, isifundisa ukuthi sihloniphane. Ngoba nasitsho nje ukuthi kulabantu kuyabe kulama-parties, amalunga amaphathi onke. Amaphathi le nhlanganiso zonke sisukela ekuqoqeni.
Ye.
Sebethumela abantu babo la, yehe. Bethumela ama-representatives abo lapha ukuthi sizoqoqa sindawonye. So-ke ilungiso lolu lubuyela nalabo ebesinabo lapha, kodwa lathi sihambe silingwadi ngaphi kubadala wabo khona ngale ukuthi bezekwanisa ukubakhulula labo bantu ukuthi bebuye la. Sikuthatha-ke ngokuthi abantu bazabuya ngendlela esibanyuse ngayo, ngoba nxa sikhuluma emafonini, sikhulumisana emafonini, bonke bakhanya belokujabula okukhulu ukuthi hayi sizabe sikhona, hayi sizabe sikhona.
Yeah.
Abantu phela akusabhalwa ncwadi beza amaphepha, anje sokufaka ama-WhatsApp.
Umnumzana Sibangilizwe Nkomo yindodana kaMoyi, umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Sizaqhubeka ngale ngxoxo kusasa, lithiye indlebe. Kwezemidlalo lamhlanje, abenguqu labo bathe umnumzana Joshua Nkomo ngumuntu owadlala indima enkulu ekuqedeni ukufuthelana okwakukhona kwezemidlalo ngesikhathi ilizwe lisalwela inkululeko. Sixoxa lo mnumzana Dumiso Gumede weqembu le-Highlanders. Uyalandisa uJoseph Njaji.
Ubaba uGumede uthi umdlalo wenguqula kudala ilizwe lingakathwela uzibuse ubulandelwa ngabantu abaningi, kodwa inkinga kwakuyikuba amaqembu ayebizwa ngemihlobo yabantu, okuyinto eyayidala ukuba kube lokukhethana ngemihlobo. Amaqembu athile eMatabeleland Highlanders kanye leMashonaland United yiwo abelandelwa ngabantu abaningi, njalo uGumede uthi la maqembu akhuthazwe ukuba elahle amagama akhuthaza ukuba ndlululana ngemihlobo ngonkomo.
Ubaba uJoshua Nkomo esekona kudzingwa wezwa kumhlupha ngaphakathi ukuthi abantu ikakhulu abakobulawayo babehlukene ngomhlobo. Wathi ke phuma lapho ngama-74-75 wakutsho lokhu ukuthi bakithi siyisizwe sinye siyiZimbabwe, kodwa amabizo la athi Mashonaland United la athi Matabeleland Highlanders akhanya ngani akhwezela umlilo wenzondano.
Abo mdlalo wenguqu babhekane lodubo lokuba indleko zokusebenzisa inkundla zikamasipala zisuke zakhuphuka kakhulu emadolobheni amakhulu koBulawayo laseHarare. Bathe abezenguqu bebona kungela kuzwanana lamakhansili, bakhetha ukusebenzisa inkundla ezifana le-Rose Camp koBulawayo kanye le-Kellys esedolobheni leHarare. UGumede uthi umlamulankunzi kube nguye njalo kaNkomo.
Wasibiza Wafika lapho wasitshela ukuthi bantu bami lokho elikwenzayo angifuni engilitshela khona ukuthi ibhola kalibuyele liyedlalwa kuma stadium lawo mina njengominister wayesese ngominister we Home Affairs ayithatha o ikhangele konke lezi zinto ze local government ngizahamba ngizama ukulilungisela phezulu hayi sokungamanzi edlula ngaphansi kwebholoholo akula lutho ubaba uNkomo asenzela khona ngaphandle kokuthi bamba ingalo sitshile ingalo ukuthi sibuyele siyodlala eBarber Fields leMfaro.
Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho mama abakhuluma ngokusetshenziswa kwabo makhalekhukhwini abantu bethumelana impiko esidilize imizi. Kwanelo kwalamhlanje ngingumntungameli Nkomo.